Mugwaro ravatura kubazi rezvemutemo, bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, maCommission eZimbabwe Human Rights, Peace and Reconciliation neGender, pamwe neFinancial Action Task Force, sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia, vati semaonero avo, bhiri iri rinotyora kodzero dzavo uye harifaniri kuenderera mberi. VaMahia vati havagutsikane nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende zvekuda kushandura mutemo wemashandiro avo.
Hurumende irikuhwanda kuseri kwenyaya yekuti mabuka akazvimirira oga anogona kushandiswa nematororo kwamari kuti vape matororo anozosandukira nyika anozi materorist. Iyo pane kuti iyo tofanira kutokomplaya neya anoti Financial Action Task Force FFT iyo.
Bhiri iri iro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rinosungira masangano anoshanda akazvimirira kutevedza mutemo weFATF kuitira kuti asashandiswa nemasangano anopfurikidza mwero pamwe nekuarambidza kuita zvematongerwo enyika. Asi vaMahia vati havagutsikane nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende vachiti zviri pachena kuti hurumende iri kuda kumbunyikidza mabasa avo.
Saka vakuda kuti munhu wose anenge angoongorora, anenge ataura kuti hurumende iri kutadza pakadai, so vanhu vari kurohwa nemhirizhonga kwakadai, kobva kwanzi mune mhosva yamapara, minista otouya otogadzira komiti yake, motoenda pasi pekomiti. Vari kufunga kuti ivo vakadaro vakwanisa kuti vana veZimbabwe vasakwanise kuungana kugadzira maboka anokwanisa kuita kuti hurumende iholdiwe to account.
Vati kana bhiri iri rikapasa kuva mutemo, zvichakanganisa mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira, sezvo zvichireva kuti hurumende inenge yave kupindira mumashandiro avo zuva nezuva. VaMahia vati hurumende handiyo yega inoita mabasa ebudiriro munyika. Nhengo yeBoard rePlatform for Youth and Community Development vaOwen Dliwayo vatiwo zvikonzero zvakapiwa nehurumende pakuunza bhiri iri hazvigutsi nekuti hapana masangano anoshanda akazvimirira anoita zvematongerwo enyika. Vati vanoita mabasa ebudiriro pamwe nekutobatsira hurumende muzvirongwa zvayo zvakasiyana-siyana munyika yese.
Isusu sevanhu vanonge vachishanda vakazvimirira vasiri vehurumende hatisi kuita zvinonzi matongerwo enyika. Matongerwo enyika anotoitwa nemapolitical parties panonge achiita maelections, macampaigns avo. Isusu tenichitaura zvinhu zvinoenderana nenyaya dzebudiriro, tinoenderana nenyaya dzekubatsira kwevanhu, yandingati humanitarian. Nao takatarisana nenyaya yekuti kune devolution inotaurwa iyayo. Hurumende yakataura ikadhopta, the constitution iri clear about devolution. Basa redu nderekudzidzisa vanhu mumacommunity kuti vazive kuti chinonzi devolution chii, uyezve ivo vakamira papi kuti vakwanise kuziva kuti development iri kubata sei munzvimbo dzavari. Ndo development, hatinei nezvepolitics.
VaMahia vati vanyorera kumakomishen akaita seZimbabwe Human Rights Commission nemamwe nekuti kodzero dzavo dziri kutyorwa uye vanoshandawo nemakomishen aya pabasa ravo. Vatiwo vanodawo kuti Financial Action Task Force ikokwe munyika kuti izotsanangura kuti masangano emuZimbabwe ari kushandiswa nematororo here mutemo uyu usati wadzikwa. Muna 2004 hurumende yakamboedza kushandura mutemo wemashandiro emasangano anoshanda akazvimirira, asi vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kuzosaina bhiri racho mushure mekunge rapasa muparamende. Gore rino mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa mukuti vakadzika mutemo wekuti masangano ese anoda kushanda muHarare aifanira kutanga aenda kumahofisi avo, izvo zvakarambwa nedare reHigh Court. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.